Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zvikoro zvinozarurwa nhasi, vamwe varayiridzi vachiti vachange vachishanda zvishoma zvishoma. Zimbabwe Election Support Network inorumbidza mafambisirwo akaitwa sarudzo kuvulilima. Nhasi muvhuro, dare repamusoro muKenya richapa mutongo waro pamusoro pesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera pakati papa William Ruto navaRaila Odinga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvinozarurwa nhasi, asi mamwe masangano anomirira varayiridzi achiti achaita zvokushanda zvishoma zvishoma pachinambo chekuramwa mabasa. Varayiridzi vanoti vari kuchifidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vanoti nhengo dzavo dziri kuchichidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori, naizvozvo vachaita zvokushanda zvishoma zvishoma pachinambo chekuramwa mabasa zvakazara. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavira Joe, vanoti masangano evarayiridzi anofanira kubatana pamwe chete vachitaura nenzwi rimwe chete kuti zvichemo zvavo zvinzwikwe.
Hongo zvikoro zviri kuvhurwa nhasi pasina chitsungo chakajeka uyezve chakabatana kubva kuvarayiridzi. Asi chiripo ndechekuti varayiridzi havana mari. Vakawanda vangataura kumaunion kuti havatorina mari yokuti vakwanise kufamba kuenda kuzvikoro kwavo. Asi zvavachida mubatanidzwa wemaunion wese kuti tiite mukombera pamwe chuma chemuzvikuru.
Masangano anomirira varayiridzi anoti pamusoro penyaya iyi.
Mukutaurira kwedu nemaunion akawanda, zvabuda ndezvekuti vamwe vari kuti ndozvavakatiudza varayiridzi kuti timboramwa mazuva maviri akapfuura asi tikazoona varayiridzi vava kuenda kuzvikoro. Saka chisungo chiri kubuda ndechekuti dai varayiridzi timboona kuti varayiridzi vanodini, asi tichapila kuhurumende kuti izive kuti kana varayiridzi vasina kuuya, vazhinji vavo vataura kuti havana dzimari. Asi zvinoda kuti timbonzvera zvakadzika uyezve kubatanidzwa nenhamo kuti kuda patinozosvika papayday apa varayiridzi vese vanenge vaita nzvira pamuviri tsvimbo yarovadapi ndo panga vangazokwanisa kurwira nyaya yemari dzavo.
Dr. Joe, muri kutaura here nemushandirwi?
Pari zvino takatoudzawo employer inova Public Service Commission kuti mari dzavarayiridzi hadzikwane. Saka zviri kuna employer kukwanisa kugadzirisa nyaya ine maringe mari inotambirwa navarayiridzi payday asati asvika, kana kuti wozoona mubatanidzwa wavarayiridzi vachitsutsumwa vachiramwa mabasa. So tingadai tangotanga zvikoro zvavhurwa zvakavharwa, asi taona kuti varayiridzi vavo ndovaya hukumboti ngatiramwe mazuva maviri tikavaona vamwe vakawanda vavo vachienda. Isi topedzisira tazoita sekuti tisu tinotusidzira varayiridzi kuti varamwe mabasa. Saka tichaona nekuvhura iko nhasi kuti vangani vanokwanisa, asi kana varayiridzi vazvipira kuti havadi kuenda kumabasa, isu tinoita zvavanenge vada. Asi chinguva chino tinodawo kuti timbotaurana zvakajeka uyezve zvakasimba uyezve tichiita mubatanidzo wamasangano warayiridzi ese kuti kana tichiita chinhu chedu chimwe chete tiite chinhu chimwe chete ichocho pasina anonzi hapo kukanyaurangana ndokuti zvive muchechedzero mvura yegoyi.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti varayiridzi vakamirira zvikuru kutanga basa ravo mukotoro yekupedzisira iyi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti pane zvizhinji zvakanaka zvakaitwa nesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission. Vachitaura mushure mokuziviswa kwezvakabuda musarudzo dzekuhulilima, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Kandororo Dingani, vanoti ZESNI inotarisira kuti Zimbabwe Electoral Commission icharamba ichiita sarudzo dzakanaka dzinoita kuti vanhu vagutsikane, sezvo izvi zvichakurudzira vanhu kuti vaone kukosha kwekuvhota. Asi amai Kandoro Ntingani vanoti sangano ravo harina kufara neuwandu hwevanhu vakavhota, vachiti uwandu uhu hwadzikira zvikuru zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakavhota munzvimbo iyi musarudzo dzakaitwa muna 2018.
Iri kuramba ichitevedza zviri pamutemo, takatarisa nyaya yatinoti iyo maprocedures emaelections. Saka tinoda kutenda veZimbabwe Electoral Commission nokuramba achikwenenzvera some of my administrative reforms sewaya atakanga tichiramba tichikurudzira maelections apfuura. Tinovimba kuti vacharamba vachizviita maelections anotevera. Taonawo zvakare zvakanaka kuti mapolitical party anga achikwikwidza kuhulilima vakwanisa kufielda maparty agents. Tinoda kuramba tichikomekedza vemapato vanenge vachikondesta kuti vaise mapolitical party agents aongorore maelections uye aongorore kuti sarudzo dzinenge dzichifamba sei. Zvakanakira kuti kana paine kusagutsikana vanokwanisa kutaura izvi kumapolitical parties avo voonesana nezek uye pogadziriswa, nokuti vane kodzero yekupokana nezvinenge zvichiitika kana vasingafare nazvo or kana vasingagutsikane nazvo. Saka taudzwa nemaobservers edu kuti bato reZANU-PF nereCCC ranga vakaisa mapolitical party agents mumapolling stations ese asvikwa nemaobservers edu, uye panga paine maobservers edu. Tichida kukurudzira mamapato asina kukwanisawo kuisa maagents kuti vaite izvozvo musarudzo dzinotevera.
SeZESNI, chii chamunokurudzira kuti Zimbabwe Electoral Commission irambe ichiita?
Takatarisa panyaya yekuti zvii zvatingada kukurudzira kuti zeke iite. Tinoda kuramba tichingokurudzira zeke kuti irambe ichiita sarudzo dzakajeka, sarudzo dzinoita kuti vanhu vagutsikane, vachiita yatinoti building confidence in the electorate, kuti vanhu varambe vachibuda kunovhota.
ZESNI inofadzwa here neuwandu hwevanhu vakabuda kunovhota?
Hatina kunyatsofara nekubuda kwaita vanhu kunovhota, nokuti vanga vari vashoma. Patakatarisa vanhu vakabuda kunovhota mugore ra2018 nevabuda iye zvino musarudzo idzi vanga vari vashoma. Asi tinongoona kuti uyu ndowakunge muitiro wevanhu. Kana takatarisa nyaya dzemabielections hatizivi kuti chii ari kuita kuti vanhu vaite kakuluza interest. Saka tinongoramba tichikurudzira mapolitical parties, civic society nezek kuti irambe ichishambadza nekukurudzira kuti vanhu vaende kunonyoresa kuvhota, uye kuti vanhu vapinde musarudzo vachivhotera vanhu vavanoda vakasununguka. Saka tinoramba tichida kungokurudzira even vemapepa nhau nevenews kuti vemaorganisations akasiyana venhau kuti vatibatsire kuudza vanhu kuti vanovhota uye vaparticipate mumaelectoral processes akasiyana siyana. Ndinongoti izvozvi ndizvo zvataongororawo. Of course semazuva ose taona vanhu vanga vachibatsirwa kuvhota pane mapolling stations osati asvika, asi vanga vasina havo uwandu hwakanyanyoti wandei. Asi tinoda kuramba tichikurudzira vezeki kuti vaconsider kuisa yatinoti iyo tactile ballot inoita kuti vanhu vanenge vasingaone vakwanise kufota vega vasingabatsirwe uye zvakare varambe vachishambadza nekukurudzira vanhu vanenge vachida kubatsirwa kufota kuti vauye nehama dzavo kana shamwari dzavo dzavanovimba nadzo kuti dzivabatsire kufota. Ndinongoti naiwaya ndo zvataona kubulilima uko kwa winwa mawadzi maviri awinwa neVCCC uye wadhi imwe chete yawinwa neVezanu PF. Sezvandambotaura turnout yanga yakati dzikei muwadhi 1 maelections a2022 ano manga mine vanhu 50.8% vabuda kunovhota tichitarisa ne 79.9 vakabuda muna 2018. Muwadhi 14 mabuda 53.2% vanhu vaenda kunovhota vari pavoters roll. Muna 2018 kwakabuda vanhu 80% yevanhu vari pavoters roll. Ward 16 kwabuda vanhu vanoita ivo 50.3%. Muna 2018 kwakabuda zvakare vanhu vanosvika ivo almost 80%. Saka tinoona kuti paita kakuti dzikei kweturnout. Saka tinoramba tichikurudzira vanhu kuti aiwa kuvhota ikodzero, vanhu ngavarambe vachinobuda nemuwandu vachinovhotera mabato kana kuti vatungamiri vavanoda.
Avo vangari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Kandororo Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichitevera nhano yakatorwa neSouth Africa yokuwedzera mwedzi mitanhatu pamagwaro anopiwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda muSouth Africa kana kuti Zimbabwe Exemption Permits, imwe nyanzvi inoti zvinofanirwa kuva zvakabuda mukutaurirana pakati pevatungamiri venyika dziri munharaunda yeSADC. Svondo rapera, South Africa yakazivisa kuti yawedzera mwedzi mitanhatu pamagwaro aya aifanirwa kupera kushanda muna zvita gore rino. Vatungamiri vaviri ava vachaita musangano wavo musi wa16 mwedzi uno. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanoona sekuti sangano reUnited Nations rine chekuita nenyaya iyi, vachiti musangano pakati pemutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa waizogozha kuitwa mwedzi uno, ipo pane nyaya yakaita seiyi.
Ndinoona sekuti chinhu chakanaka chaizvo sachaita South Africa chinogona kunge chakakonzera izvozvo nokuti vanenge vava vakaomesa musoro ndechokutaurirana kwavaRamaphosa navatungamiriri venyika dzana Zimbabwe, Mozambique navamwe ava kwaizodzokera vanhu. Saka vanofanira kunge vakataurirana nehurumende dzinodzoserwa vanhu idzodzo, ndokubva vahurumende dzacho dzakumbirawo vana purezidenti vacho kuti aiwa tinoziva kuti vanhu vedu hatingavarambi, asi tinenge tichida kwonguva yokufano kugadzirira kutambira vanhu ava, yokufano kugadzirira zvekare zvirongwa zvokuti vazokwanisa kurarama vanhu vacho vachadzoka. Saka ndofunga mukutaurirana imomo kunobva kwaita vanhu zvete tisingaziwe isu ndo mavanenge vakahwikwa vakanzi saka tava kuextenda tsamba dzokushanda idzi ne 6 months kusvika June yegore rinouya, muchigadzirira vanhu venyu kuti vadi vanhu vazodzoka. Ivo vanhu vacho vakaextendirwa mapenitsi iwavo vanenge vaonawo kanguva kokurongedza nokuplana zvinhu zvavo kanenge kawedzerwa ikaka. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo ndokunzwisisana namagariro akanaka nedzimwe nyika dzine dzakatitenderedza.
Sokuona kwenyu zvakaitwa neSouth Africa izvi hazvinei nemusangano uchaitika pakati pavaRamaphosa navaBiden mwedzi unoyu.
Ndinoona sokuti vaBiden vanenge vakaisavo izwi ravo ipapo, nokuti zvirongwa zvizhinji zvatinoona zvinoitika sokudzoswa kuri kuita vanhu ava kunyika dzavo, pakatozonzi pakapinda maorganization akaita seUnited Nations vo vachibetsera United Nations vanodhila nezvamarefugee. Saka panongotaurwa zita rokuti United Nations, America haishaikwi, nokuti ndiyo inocontributa mari mu United Nations kutarika dzimwe nyika dzose isi vanoongorora tinozviona sokuti izwi reAmerica riripo zvavanonzi vanondotaura ikoko takatozviona zvimwe zvakataurwa na Secretary Blinken na Foreign Affairs Minister weAmerica wakaenda kunosimbisa ushamwari zvekare nesimba reAmerica mu United Nations nesimba rarinaro nyika zhinji dzakaita sana South Africa zvirongwa kana zvamapepa izvozvizvi ruzhinji rwacho zvinenge zvichitova neAmerica mukati nokuti America inobetsera nyika dzakawanda chaizvo kuna vamwe muzimbabwe vandinofunga nokunzwa kuti vanoti ivo Russia ndiye inoukama hwedu hwakasimba kana mukavona vaputin vachiuya muAfrica mundibate ndokupai mari havanei neAfrica vaputin havasi vakaenda kuAfrica vaputin
avo vange vari vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Dare repamusoro reKenya rinotarisirwa kupa mutongo waro nhasi muvhuro panyaya yezvakabuda musarudzo dzakaitwa muKenya mwedzi wapera. Varaela Odinga, apo vanonzi vakakundwa navaWilliam Ruto musarudzo dzemutungamiri wenyika, vakaenda kumatare vachiti zvinonzi zvakabuda musarudzo handizvo, vachiti pakabirwa zvine mutsindo. Makomishina anoona nezvesarudzo mana kubva muvanhu umwe akarambawo kutambira zvakaziviswa kuti zvakabuda musarudzo iyi. Kana dare rikati zvakabuda musarudzo hazvitambirwi, panofanirwa kuitwa imwe sarudzo mukati memazuva makumi matanhatu. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika amai Laina Ndlela tikavabvunza mutongo wavanotarisira nhasi.
Muzuva ranhasi tichange takamirira mutongo uchabva kudare guru renyika yeKenya apo vaRaila Odinga vakaendesa nyaya yavo vachinyunyuta nekusabatwa zvakanaka kwakaitwa musarudzo apo pakanzi vaWilliam Ruto vakunda. Naizvozvo inyaya yanga iri kudare guru apo magweta ekudivira vaRaila Odinga nekudivira ravaWilliam Ruto ne magwetawo zvekare ekudivi reIEBC inove iyo komishina inoona nezvokubata kwesarudzo vaipa humbowo hunoratidza divi rezvavari kubvumirana nazvo kana kusabvumirana nazvo. Naizvozvo muzuva ranhasi ndizvo zvatinenge takamirira.
Chii chatingatarisira pamutongo unogona kupiwa nhasi nedare guru reKenya?
Zvatingagona kutarisira pamutongo uchapiwa nhasi nedare guru ndezvekuti izvo panogona kuve nemutongo wokunzi vaWilliam Ruto ndivo vakakunda musarudzo idzi. Naizvozvo vaWilliam Ruto vanenge vakuenderera mberi vachigadzwa kuve mutungamiri wenyika yeKenya. Chechipiri chatinogona kutarisira, dare guru rinogona kuti sarudzo dzichangobata idzi ngadziverengwe patsva kuti pave neumbowo wakadzama kuti chaiye chaiye akakunda ndiani pakati pavaWilliam Ruto navaRaila Odinga. Chimwezve chatinogona kutarisira chingagona kubuda pamutongo uyu ndechokuti kudare guru ritonge iro kuti sarudzo iyi idzokorodzwe. Zvichireva izvo kuti panogona kuve nemukana wekuti vaUhuru Kenyatta vagara varivo mutungamiri wenyika yeKenya vamboenderera kwemwedzi kana kuti pada kwemakore vachingoramba vari mutungamiri kusvika sarudzo idzi dzazoitwa.
Ko nemhaka yei sarudzo dzemudunhu reAfrica dzichigara dzichipera pasina kuwirirana?
Kana takatarisa sarudzo dzemudunhu reAfrica misi nenguva tinoona kuti panove nemhirizhonga, panove nekusawirirana. Semianzaniso, pane sarudzo dzichangopera idzo munyika yeAngola apo vaLorenzo vanonzi ivo ndivo vakakunda, asi vaAlberto Costa vari kuramba zvakabuda musarudzo idzi vachiti pakuverengwa kwesarudzo manumbers acho haasi kufambirana. Naizvozvo zvinogona kuve zvinhu zvinoramba zvakungokonzeresa mhirizhonga mudunhu reAfrica misi nenguva apo sarudzo dzemutungamiri wenyika dzinenge dzichiitwa.
Nyika dzichiri kubudirira dzinokwanisa here kuita utongi hwechekerere? Munozviona sei amaindlera?
Chandinoona ndechekuti pada kutonga kwevazhinji yatingati iyo demokrasi chinhu chisati chanyanyogamuchirika nemazvo. Zvinove zvinhu zvinokonzeresa kuti makomishina anenge achibata sarudzo idzi ave akatarisira divi rimwe, zvinozokonzeresa kuti avo vanenge vabata musarudzo idzi vasave nechivimbo chokuti sarudzo dzabatwa mune zvakanaka. Saka chinenge chiri chunhu chakakosha kuti vanobata sarudzo idzi vave vanhu vanozvipira kuti sarudzo dzibatwe nemazvo, pasazove nekunyunyuta, nokuti pakave nekunyunyuta zvinhu zvinokonzeresa kuti pave nemhirizhonga iyo yatinenge tisingatarisiri.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika nekudzidzana kwenyika, amai Laina Ndlela vari parunare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Ngatichimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, America inoti haisi kufara kuona kushungurudzwa kuri kuitwa vatori venhau muZimbabwe. Umwe mushandi mukuru mumuzinda weAmerica muHarare, muzvare Rebecca Archer Napier, vanoti vatori venhau vari kushungurudzwa nemitemo yavakagadzikirwa. MuNewsday makare, Zimbabwe Electoral Commission inoti ichaita musangano pamusoro pemari inobviswa neavo vanoda kukwikwidza musarudzo gore rinouya. Izvi zvinotevera tsamba yakanyorwa naGweta Obei Shava, vakamirira nhengo yeparamende vaAlan Markham, avo vanoshora mari dzokunyoresa kukwikwidza dzakatarwa neZEC. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tora sei maswera sei vashamarari veStudio 7, tinoda kungotenda nenhau dzamunotipa. Ndinoda kutaura vakuru vezano PF uku. Chinonzi kungwara ndoo chavasina. I think all of them they are poor in mind. Havazive ramangwana kuti richange rakamira sei. Hapana aiziva kuti vamugabe vanobva, asi nhasi vamugabe havapo, vakaenda. Izvo zviri kuitwa nemukuru uyo zvekusunga vachitsigirana namugwadi. Izuva rimwe gudo rinopotsa basi, ishe wamangwana haana anoziva. Zvinozonaka here mangwana takudzingirirawo vanoita unhu ihwohwo? Vavapafunge ipapo kuti munhu chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho pano pasi. Hazvizonaki kuti mangwana wavanodaro iyeye anofuma ave ishe anozovatarisa sei uye zvevanozotarisana naye sei. Ndatenda.
Pamusoro imhuri yeZimbabwe paStudio 7 apo ndini Mafira Kureva ndiri kuSouth Africa. Kuyamura vana veZimbabwe chinogona kutiyamura ivhoti. Chero zvazvo takatsikirwa madziro nehurumende isingadi kuti tivhote diaspora, zvanga zvakanaka chose kuti mukuru weHome Affairs yeZimbabwe kutibetsera iSouth Africa angoti iye munhu wese anonyoresa kuvhota achiuya akabata chinoratidza kuti anyoresa kuvhota unorinyiwa pemiti yake, uye munhu wese anenge auya achiratidza kuti wakavhota nepasipoti yake nepemiti yake anomurinyiwa pemiti yake. Zvinhu izvi zvinogona kutibetsera kuti vanhu vose vari muSouth Africa vari kurambirwa kuvhota diaspora vavhote vose, then nyika yenaka.
Makadini indoitwa give more murambiwa ndichigara paSbukeni. Iyo nyaya yekuti mafomu maZimbabwe ndadzokumba yatiparira kuno. Tine nguva yekuti vamwe tinongotonokerwa pamadhoo tichonzi passport ID, but mamwe mapasipoti ndiyo overseer, but kukuenda ndokwatisina. Takuita kunge tiri vana vakazvaiwa vasingambonzikani kuti tiri kubvepi. Izvinhu zvaakuita zvichidzikisira nyika yedu. Tauri pamwe tikato vhunzwa kuti munobvepi tototi tobva zimozambiki bozozama kuti bozo tinototaura mutaura wakatofanira kumozambiki saka zvinzvirotorwadza maningi pano pasouth africa
makadi mburi yezimbabwe ini ndiri kunzwa kufara nekuhwina kwakaita sisiu sisi ndiro rinova bato redu reshanduko iri hapana chinorwadza sekunzwa kuti ZANU-PF yahwina nekuti ZANU-PF ikahwina tine mucherechedzo wekuramba tichiiwira pasi shanduko yatiri kuchemera ndiyo yekuti mukomana ngaapinde zvamukoma vedu ava vaizvi iri kukundikana hurumende iripo dai yambopawo vamwe vagona kutungamira nyika pamwe nyika yedu yaishanduka tiri kunzwa kufara zisingaiti zvinorwadza ndechekunzwa kuti ZANU-PF yahwina ipapo zvinorwadza nekuti unoramba veruzhinji vanhu vachingochema mukana yakapiwa ikakundikana hapana mumwe mukana wainofanira kumbopiwa because yakatokoniwa kare aingachemeri kuti toda kutungamirira vanhu iye iripo ichikoniwa ngavambopa mumwe mukana vagone kuti vanawo maidhia kubva kwaari because vavana maidhia
mangwanani mangwanani vashamarari vese vestudio 7 ana jonga akandemire anotanonoka hwande ndinokwazisai nevateereri vese ndinokwazisai inini ndinoti magamba ese hapana chaakafira magamba ese vakarwa hondo nozviti vakarwa hondo vese inini zuva iroro andiri respect zuva iroro inini rinotondifungisa nhamo yandiri kurwa iye zvinozvi hondo yavakarwa ivo itori diki pane hondo yatiri kurwa iye zvinozvi ari semagamba hayo inini mapenyu kana akafa mese hapana zvamuri hapana zvamakaita because makafira mhuri dzevanhu vari muZANU-PF ndo dzamakafira noti ruzhinji rwezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe ruri kukanga waya tine mamwe magamba akarwa hondo iyika vari ana mujibha nechimbwido vakaitwa sei vamwe vacho vari kukanga waya vari mumarezevha vamwe vacho havana kana chavainacho mukurarama kwavo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mapurisa mune rimwe guta riri kumaodzanyemba kwedunhu recalifornia anoti vanhu vaviri vakafira mumoto nemusi wesvondo mushure mekunge moto muzhinji wakamanikidza vanhu kutiza misha yavo mukuru wemapurisa vajeremy laru vakaudza vagari veguta iri kuti hapana nzira iri nyore yokudzima moto uyu vachiti havazivi kuti vagari vachabvumidzwa kudzokera kudzimba dzavo riini vanhu vanopfuura chiuru vanonzi vaudzwa kuti vabve munzvimbo iyi zvechimbi chimbi sezvo kune mhepo inovhuvhuta zvine simba munzvimbo iyi panguva ino gore roga roga matunhu ekuchamhembe nekumadokero kweamerica anonetseka nenyaya yemoto iyi mumasango ichipedzisira yasvika mune mamwe maguta anogara vanhu sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi zvikoro zvinozarurwa nhasi vamwe varayiridzi vachiti vachange vachishanda zvishoma zvishoma Zimbabwe Election Support Network inorombidza mafambisirwo akaitwa sarudzo kuvulilima nhasi muvhuro dare repamusoro mukenya richapa mutongo waro pasarudzo dzakaitwa mwedzi wapera pakati pavawilliam ruto navaraila odinga ndasvika kumatumo chirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichiti moswera zvakanaka Yeah.